Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 4/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yoita sarudzo mangwana, asi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere vatovhota. Ko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiwo kudii nesarudzo idzi? Tichakupai zvizhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuAmerica vari kuvhota mangwana musarudzo yemutungamiri wenyika, asi vamwe vanhu mamiriyoni makumi manomwe nemasere vatovhota sezvo vanhu vachibvumidzwa pamutemo kukurumidza havo kuvhota. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro nhasi kunyange kwasara zuva rimwe chete kuti sarudzo dziitwe. Amai Harris vanenge vari mudunhu rakakosha rePennsylvania vachitsvaga rutsigiro kumaguta anoti Allentown, Reading nePittsburgh rinenge riine vaimbi vakasiyana-siyana kuPhiladelphia. VaTrump nhasi vanenge vari kune rimwe dunhu rakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika reNorth Carolina vari muguta reRiley. Vachibvako vanobva vaenda kuPennsylvania vachiita misangano mumadhorobha anoti Reading nePittsburgh vozopeta kutsvaga rutsigiro vari kuGrand Rapids kuMichigan. Nezuro amai Harris vainge vari kuDetroit, Michigan vachitaura pane imwe kereke yeGreater Emmanuel Institutional Church of God in Christ.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are
kuona nyika yakazvipira kushanduka ichisiyana nezvirwengo kukakavadzana nezvimwewo. Nyika inoda kuparura gwara idzva. Mandiri kufamba mumatunhu anotsigira Republican Party naanotsigira Democratic Party. Vanhu vari kuti vakagadzirira kuumba nhoroondo itsva inoremekedza mutemo.
VaTrump neZuro vainge vachitsvaga rutsigiro kuNorth Carolina uko vakaudza vatsigiri vavo kuti vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo.
We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote.
Nekuti ndisu takatungamira musarudzo zvakarurama chaizvo, chatinongoda kuita chete kubuda neuwandu hwedu kunovhota mangwana. Asi vatiri kukwikwidzana navo vari kuda kubirira sarudzo.
MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 210 million vakanyoresa kuvhota. Ko, ivo vaTrump naamai Harris vanenge vari kupi mangwana panenge pachiverengwa mavhoti? Amai Harris vanenge vari muWashington DC paHoward University apo vakadzidza. VaTrump vanenge vari kumba kwavo kuWest Palm Beach kuFlorida. Mapurisa atotanga kukomberedza nzvimbo mbiri idzi kuitira kuvachengetedza. Blessing Zulu, VOA, Studio 7, Washington DC.
Tichire panyaya yesarudzo, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iyo iriko mangwana, vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris pamwe nevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump Nasi vari kutarisirwa kutsvaga rutsigiro mudunhu rePennsylvania, iro rinove rimwe rematunhu manomwe anonzi anenge akunda ikoko anogona kuwana tikiti rekuenda kumuzinda weWhite House kana kuti Swing States. Amai Harris vari kutarisirwa kuita misangano muAllentown, Reading nePittsburgh, vachizopedzisira nemusangano pamwe nekonzati muguta guru reFiladelphia. Ukuwo vaTrump vari kutarisirwa kunge vari muReading nePittsburgh muPennsylvania makare. Mamwe matunhu anonzi maswing state anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina neWisconsin. Mukuzeya nezvinyaya iyi, tabata chizvaurwa cheZimbabwe vari mugari wePennsylvania vaNick Madam.
Maonero angu nenyaya yesarudzo iitwa musi wechipiri inova yakatotanga zvayo, ndinoona ari makwikwi chaiwo. Pane kakushanda kakasimba kemapato maviri, asi pane zvandiri kuona mukufamba nebasa rangu ndinofamba nzvimbo dzakawanda dzemuarea medu muno, ndinoona nekutaura nevanhu vanhu vanenge vari kutsvaga pekuti vanokwanisa kumira ndepapi, asi pane makwikwi akasimba chaizvo nemaonero andiri kuita makambeni acho ari kuitwa.
Zvinhu zvamuri kuona mugadziriro iri kuitwa iyoyo mudunhu renyu kuti ringe richisimbisa iyo nyaya yekunzi iSwing State?
Ndinoona kuti vanhu kazhinji vanovhotera kuti mutungamiri anokwanisa kuvapa pfundutso ndeupi. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti vanhu vasamira nebato rimwe chete rinoita kuti bato rindo rinotozikanwa kuti richavhotera madhemokrasi eka kuti maRepublicans. Tinozotarisazve kuona makambenzi anoitwa, kuwanda kwevanhu nekufara kwevanhu vachienda pamagungano kuti zvingarakidza kuti vangaenda kudivi ripi, vakawanda zvakadii, vashoma zvakadii. Saka izvozvo zvobva zvarakidza kuti dunhu redu rino ndo mamiriro aro kuti rinochinja chero nguva zvayo yekuti rwendo runo vavhotera madhemokrasi maRepublicans. Hazvireve kuti vanhu vamira ipapo vanotarisa mutungamiri anovapa pundutso. Saka ndokusaka ndichiona kuti dunhu redu ndokuipa kwarakaita, nekuti rinoita kuti vatungamiriri vashande zvakasimba uye vajambe kuti vaone kuti chii chavangaitira vanhu kana kupromisa vanhu zvinhu zvinovapa tarisiro yekuti pane chinobatika chavanovapa.
Imi zvinhu zvamunotarisirawo semugari wemudunhu irori kubva kune vanenge vasarudzwa nedunhu renyu?
Ini zvandinotarisira ndezvekukwidziridza dunhu redu, nekuti dunhu redu pachirungu vanoti Keystone State, ndo dunhu rinozikanwa kuti ndo makatangira nyaya dzacho dzese dzepolitics. Saka hatidi kuti tingova nepolitics dzekuti politics but budiriro yandinoona kuti iri kubatikapo neapo inobva mukukwikwidzana kunoita mapato iwaya. Tinoda kuti mabasa awanikwe, infrastructure inge chigadziriswa inova inokwanisa kusimbisa dunhu redu. Zvinhu izvozvo nenyaya hombe yakanyanyisisa, zvinhu zviri kudhura, mafuta edzimotikari, chikafu mumasupermarkets. Saka vanhu ndiro donzvo rakakura ravari kupusha kusanganisira neniwo semugari wedunhu rino rePennsylvania. Ndo zvinhu zvatinotarisira kuti anopinda zvii zvaachatiitira panyaya idzodzo dzinenge dzakatiomerei vanhu vese.
Vanga vari chizvaurwa cheZimbabwe vaNick Mada vari parunhare mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Iye zvino tomboenda kumutoro wedu wenhau Evans Zininga, uyo ari mudunhu reTexas muno muAmerica. Evans, wakadi?
Ndinofara mukoma Jonga, kwakadii kuDC?
Aiwa, kuno kutsvene. Tatichinzwa kuti kuri kunaya ikoko, kwakamira sei nhasi?
Ndiri kutotaura nemi ndakamira pasi pemusumbure naizvozvi kuwanda mvura. Asi vanhu vari kufamba famba zvavo, vari kungoita zvavagara vachingoita. Ndiri pane imwe nzvimbo inoungana vanhu vachizovhota panonzi paGladys Harrington Public Library. Vanhu vari kupinda vachitarisa mazita avo, vari kugadzirira kuvhota mangwana vari kuonekwawo vachipinda vachibuda. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Vanhu vanga vachikwanisa kunge vachivhota sarudzo risati dzasvika kana kuti zuva resarudzo risati rasvika, zvichiri kuenderawo here mberi inganzi early voting mudunhu ramuri muTexas?
Kuno uku yakaitwa kusvikira musi wemugovera, ndo rakava zuva rekupedzisira revanhu rekuvhota neurongwa hweearly vote. Iko zvino vaa kuchimirira zuva ramangwana rechipiri.
Mawana mkano uta urone zizaro zi Zimbabwe, zakati wande zili imomo, zichango zichikwanisa kuzengo zichivota u, zi zikuru zawaru kutawara u, pamsoro pe sarudzoizi.
Zvikuru kuru zvandanzwa vazhinji vari kutaura nezvazvo zvinoratidza kuti vane kutsigira mapato maviri zvakanyanya iwo ari kukwikidzana zvine mutsindo reDemocratic Party nereRepublican Party. Vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kufarira kuti dai vaTrump vadzoka. Vamwewo vazhinji vari kutaura nyaya dzeimmigration dzemapepa dzekugaro kwavo muno muAmerica vari kutiwo dai vamirawo naamai Kamala Harris, zvokuti kuno ndinoona sokuti makwikwi akatonyanya matauriro avari kuita veruzhinji.
Kunze kwezvimwe zvamataura izvi, ndezvipi zvimwe zvavari kutarisira? Nokuti matunhu ari kungosiyana, tanzwa vamwe vari kuPennsylvania vari kuchema nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kukwira, dai vawanawo hurumende inenge ichidzikisa mitengo yezvinhu.
Nyaya yemitengo yezvinhu ndingatoti iri kwese kwese, chero kuno vazhinji vandiri kutaura navo vari kuibata nhau iyoyo. Uyewo vamwe vari kuchemera nyaya yekuti kuvaka dzimba dzekuti vagone kugara, varege kuramba vachingorenda zviri kuvaremera. Vari kutarisira kuti mutungamiri anopinda avabatsirewo nenzira idzodzo. Kwoitawo vana vechikoro vamwe vatakaona vari kuno vechidiki vari mumayunivhesiti nemumakoreji vari kuchemawo kuti mari dzezvikoro dzinovadhurira zvakanyanya. Vanochemerawo kuti dai waro vachapinda vakaita kuti mitengo iyoyo igodzikiswa vaone kugara zvakanaka. Ndodzimwe dzenhau dzavari kutaura nezvadzo.
Ndedzipe nzvimwe nzvimbo dzauchakwanisa kungo uchishanyira kana dzawanga watoshanyira kare, uye uchitudzawo kuti kwaa kwakamira sei, uye kana zvii zvaunotarisira ikoko?
Ndakasvika kunonzi kuAustin, idunhu riri chinharaunda chinogona kuita mamaira angasvika zana kubva muDallas. Ikoko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviriko zvizhinji zviri kutaurawo nyaya yesarudzo. Tine vamwe vakaitotaura kuti isu takatovhota vakatokanda zvavari kutaridzira. Asi chikuru chimwe chandinoda kuti munzwe zviri kuno ndezvekuti kune runyararo rwekuti mukasatoudzwa munogona kusaziva kuti kune vari kudzingirirana vachiita tsvakurudzo dzevanhu dzekuvavhotera mapato nekusiyana kwavo neuwandu hwavo. Mumwe nemumwe ari kungoita zvaari kuita. Izvozvi pandiri pano pane zvimasaini zvamapato ose navanhu vose vanopfeka zvavanoda zvamapato avo, kuine runyararo rwakadaro.
Chii chingatarisirwa nevana veZimbabwe kuti zvisvike zvakadare zvokuti sarudzo inoitwa, kana kuti vanotarisirwa here kuti vangaona zvichiitika muZimbabwe rimwe zuva? Vana veZimbabwe vamuri kutaurawo navo ikoko.
Vazhinji vandiri kubvunza mukoma Jonga vari kutaura zvekuti itori basa kuti zvigozogona kuti zvigadzirisike zvichinje. Chavari kutotaura ndechekuti dai vekumusha vadzidza kune mafambisirwo adziri kuitwa muno, vazhinji vacho ndo zvavari kutaura izvozvo. Vachichemawo nekuti kumusha vanoti havagoni kunyatsotaridza zvavanoda kana kumhanya nevanoda kumhanya naye. Vari kutaura nyaya dzekuti vanotya, vari kutaura nyaya dzekuti kune kumbunyikidzwa kwavari kutaura nezvako kwakawanda wanda. Asi ndo pfungwa dzavo, maonero avo ndo zvavari kutaura zvizhinji izvozvo.
Shoko ramungavasiyira vateereri vedu pari zvino?
Vateereri ndingada kuti vazive kuti tichiri kuno kudunhu reTexas, ndiwo musha ugere zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika matunhu ose omuno muAmerica. Saka tichange tirimo zvakare mangwana tichivaudza kuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei kuno.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans, uwe nezuva rakanaka.
Ndatenda.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Evans Zininga ari parunhare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica, uko ari kutipa zviri kuitika musarudzo. Kana vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vakabudirira kuita nhoroondo yekuve mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wenyika musarudzo dziri kwomwedzi uno wambudzi, murume wavo vaDoug Emhoff vanenge vapindawo munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika wekutanga munhoroondo, kana kuti first gentleman. Kanenge kave kepiri kune vaimbo vegweta mukupinda munhoroondo, zvichitevera kupedza kwavo makore mana vari murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga, kana kuti second gentleman. Mutoro wenhau VOA Dora Mekwa anotipa nyaya inotevera, iyo ndinokuverengerai. Vadage Mofu vapedza makore angada kusvika kumana vari mupembedzi mukuru wemudzimai wavo amai Kamala Harris. Iri basa rinotarisirwa nevaive gweta ava kuti vacharamba vachiita kana amai Kamala Harris vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika uye vaMOF vachipinda munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika ari pachigaro wekutanga.
I'm going to approach it the same way. Where can I be most useful to her as her husband, support her? Love her, as always, and but be there for her. But also, how can I help her as president, help the administration, help the American people, being the first, and what issues can I really drive?
Ndirofanira kumubatsira zvakasimba semurume wake, kumutsigira, kumuda semazuva ose, nekuvepo nguva dzose. Asi, nekutiwo, ndingamubatsire sei semutungamiri wenyika. Kubatsira utungamiri, kubatsira vanhu veAmerica. Kuvewe kutanga nekuti ndezvipi zvimwe zvandingaendese mberi.
VaMOF vakaroora amai Harris muna 2014 mushure mekuronga kusangana vasati vamboonana kana kuti blind date. Apo mukurumbira mune zvematongerwo enyika wemudzimai wavo vaikura, VaMOF vakabuda pachena vachitora chidano chekutsigira mudzimai wavo. Amai Kelly Dittmer vanotungamira sangano reCenter for American Women and Politics paRutgers University. Amai Dittmer vanoti,
he's kind of made it clear like I'm not above these support roles and I don't want anybody to think that just because I'm a man I can't play in these surrogate and support roles.
Vakajekesa pachena sekuti handisi pamusoro pemabasa ose ekutsigira aya. Uye handidi kuti mumwe munhu afunge kuti nekuti ndiri munhurume handikwanise kuitawo mabasa ekutsigira aya.
VaMOF vakasiya basa ravo reugweta vakatanga kudzidzisa paGeorgetown University. Apo amai Harris vakauye mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vanoti mudzimai vavo akavasunda kuti vatore basa rekuve murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika iri nemaonero avo. MuAmerica vanhukadzi ndovanga vagara vari madzimai eve zvematongerwo enyika vepamusoro avo vanga vari vanhurume nguva dzose. Asi vaMOF vanonzi naamai Anita McBride vekuAmerican University varatidza kuti vanokwanisa kuchinja. Semurume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaMOF vanove muJuta vakatungamirawo hurongwa hwekurwisana neruvengo rwevechiJuta vachibatsirana nehurumende yavaBiden. Madzimai evatungamiri wenyika agara anotarisa mabasa ekutandadza akaita sekuona nezvehurongwa hwemabiko ehurumende nekutambira zvishongo zvinoshandiswa kuWhite House munguva dzezororo reKisimusi. Semutungamiri wesangano reSenate Spouses Organization, vaMOF varatidza kare kuti vakazvipira kutambira tsika yagara iripo iyi. Madzimai evatungamiri wenyika vanowanzogovera pachena kuSmithsonian Museum muWashington zvipfeko zvavo zvavanenge vakapfeka pazuva ratorwa kwemhiko. Zvasara kuonekwa kana suti yemunhurume ichinge ichivewo zvimwe zvezvipfeko zviri ikoko. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Dora Mekwa ari muWashington yandakuverengerai. Vateereri, tichange tichikupai nezvesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica mazuva ose pano pane penyero yenyu. Tichange tichikupai nhau pamadande mutande edu eX, Facebook, WhatsApp neYouTube. VOA Studio 7 ndiyo nepenyero yenyu pasarudzo yemuAmerica. Tichakupai nhau dzezvesarudzo na 6 a.m. musi wechitatu. Yave nguwe enyu watereri, yebu shitaura moga za muno funga.
Ma election of America wakana kasaka ipira chino wane utivaru kuspreda. It's speech all over the world, xenophobia, u South Africa iri kubva kuAmerica. Anoita sokuti vanhu vabva kune dzimwe nyika vane mhosva. Kana zvakadero zvoreva kuti varungu vose vari muAmerica kubva kunorth kusvika kusouth vane mhosva. Nokuti vakabva kwavo vachisvika vachinvhidha nyika dzavamwe vachidoita mutemo ivavo vozvitazvo kuti ndivo vari dzenyika. saka hate speech ndokusaka vana America vese nyika dzose dzadzi kuno kondema xenophobia nokuti iri kupromote kubva ikoko ndozvo zvangadai aka discourage kubvira kare nyika dzakaita sana South Africa kwa zvakuonekwa kuno kukoskos zvibvisiro zvekondemewo izvi kuUnited Nations kuti maitiro akadero akaipa but unfortunately kuAmerica inonzi democracy.
Pa Studio 7 apo makadi zvenyu makadi pa Studio 7 apo inini hangu maonere angu ndinoona sokuti Mai Kamala Harris vanohwina pamaelection anoteera nemhaka yekuti zvinhu zvavafamba nazvo zvese zviri bhesi kuvanhu kunyanya pamadzimai panyaya yekuti abortion ive muAmerica Mai Kamala Harris vanogona kuhwina nayo kumadzimai. Toenda pamaforena ndinoona futi kuti Mai Kamala Harris vanogona kuhwina nazvo. Ndini Sifasimasimba.
Makadini makadini pastudio, ndinoda kutaurawo nezvemaelection ariko mangwana aiwa ndiri kusapota Mai Kamala Harris. VaTrump chii chavachada kuita chavasina kumboita pavakapinda muofisi? Aiwa, new government, new blood inodiwa. Mai Kamala Harris ndinoda zvangu ini.
Studio 7 mukomajonga namukoma ipanzinyika makadi zvenyu, ndinongodawo kukurudzira mhuri dzeZimbabwe kuti dzikwanisiwo kukopa zvinoitwa nedzimwe nyika. Maelections anoitwa murunyararo, anoitwa zvakatsigama, zvisina kumbunyikidzwa kuvhotera bato rausingadi, zvisina kumbunyikidzwa kuenda kune rally yepati yausingadi, zvisina zvakare kudeura ropa, zvinoitwa mune zvakanaka. ZANU-PF yashungurudza vanhu vemuZimbabwe, vagari muZimbabwe, tine maZimbabwe ndekudai, yatishungurudza zvakanyanya, yatishungurudza, yatishungurudza. Handizivi vamunangago pfungwa dzavo dzinofunga sei chaizvo.
Makadi makadi pastudio 7 ndimutingi muPretoria. Tiri kungoti baba Trump vabve vapinda zvinhu zvinakire pasi pose, pamwe kuda vangachinja zvunhu. Ndose ndiri kudawo kungotaura chete kuti baba Trump povada.
Masera sei kustudio 7. Ine maonero angu ndiri kuona kuti Mai Kamala Harris ndivo vachatora mukombe. Ndatenda zvikuru.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iri kune musi wechipiri svondo runouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Vaimbova mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Melania Trump vaishambadzira zvokupfeka kana kuti modeling, uye iri ibasa ravaigona zvikuru. Asi pakaita murume wavo vaDonald Trump mutungamiri wenyika muna 2016, pakave nenguva dzekufara nekusuwa muupenyu hwavo, paine mukana wekuti vanogona kudzokera kuwhite house kana murume wavo akakunda musarudzo mangwana. Regai timbotarisa nhoroondo yavo uye zviri kutarisirwa nevanhu. Mutori wenhau,
vabereki vake vakamupa zita rekuti Melanija Naves, Asi pasi rose rinovaziva sevaive mudzimai wemutungamiri wenyika kana kuti First Lady Melania Trump. Vakaberekwa musi wa 26 kubvumbi 1970 kuNovo Mesto, Slovenia yaimbonzi Yugoslavia. Pavaikura mudhorobha reSevnica, baba vavo vaita basa rekutengesa motokari, amai vavo vachishanda mukambani yaigadzira machira. Asi Navs aifarira zvemucheno sekutaura kweshamwari yake kuchikoro Mirjana Jelanikic.
Aifarira zvekusona. Aitosona hembe itsva kubva pane tsaro achiwedzera hudobidobi hwake.
Akambomira kuita zvechikoro muzvidzidzo zvekusona hembe ndokutanga zvekushambadzira zvipfeko kana kuti modeling kuEurope. Kubudirira kwake ndiko kwakazoita kuti auye kuAmerica kumakore ekuma 1990. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Katarina Jellison vepa Ohio University vanoti,
as a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York, my understanding is that is how she met Donald Trump.
Nyaya yekushambadza zvipfeko nekukokwa kumabiko eshoroma kuNew York ndiyo yandinofungira kuti yakaita kuti asangane nava Donald Trump.
Navs akazotanga kunzi Melania Trump musi wa 22 ndira 2005, akazvarawo mwana mukomana wake wekutanga Baron mugore rakatevera. Mugore rimwe chetero akabva apiwa ugaro hwemuAmerica sechizvarwa kana kuti US citizen. Upenyu waamai Trump wakatora rimwe gwara apo murume wavo akasarudzwa kuva mutungamiri wenyika muna 2016 vachimirira bato reRepublican Party uye vaimubatsirawo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyi vakati,
it is wonderful to be here today with you and with my husband.
Zvinofadza kuva pano nemi tichitsigira murume wangu. Ndinodada naye.
VaDonald Trump vakatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica munandira 2017 vachive mutungamiri wechimakumi mana neshanu kana kuti 45th US president. Semudzimai wemutungamiri wenyika, amai Trump vakashanyira nyika dzakawanda vakaparura zvirongwa zvakaita seBe Best, chirongwa chaikurudzira kuti vana vave neutano hwakanaka uye vasashandise zvinodhaka. Havana kuda kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika sezvinoitwa nemamwe madzimai evatungamiri venyika, asi izvi hazvina kuita kuti vatori venhau vasanyore nezvavo sematauriro aamai Jellison.
Criticized in some quarters for her fashion choices, for her decision not to move into the White House right away, for her Be Best campaign not being one of the most successful public service project.
Vaishorwa nevamwe nemapfekero avo nedanho ravo rekuramba kuenda kunogara kuWhite House mazuva ekutanga, uye chirongwa chavo cheBe Best chinonzi hachina zvakawanda zvachakabatsira zvichienzaniswa nezvimwe zvaiitwa nemadzimai evatungamiri venyika.
Pavakabuda muWhite House, amai Trump havana kuzoonekwa zvakanyanya paruzhinji. Vaingoonekwa pano neapo dzimwe nguva vachitsigira murume wavo paitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana uye vachishambadza bhuku ravakanyora. Mumwe muvhoti wekuWisconsin, Austin Smith, akavhotera vaDonald Trump, anoti amai Trump vakadzokera kuWhite House vanofanira kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu. Mumwe webato reDemocratic Party, Jaslyn Kerr, anoti anoda kuti amai Trump vaite zvinhu zvinobatika. Anoongorora zvematongerwo enyika, Jellison anotiwo semafungiro ake, amai Trump vachaenderera mberi vasingaite mabasa anoita kuti vaite mbiri nekushanda nevanhu. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Baudera Iglesias weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Vateereri, tinoda zvakare kukuyeuchidzai kuti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iriko mangwana chipiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare america iri kuita sarudzo mangwana dzekutsvaga mutungamiri wenyika pachine mangange pakati paamai Kamala Harris navadonald Trump vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere vatovhota kare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina sitandikile musanga
Sokuizika disenda bakufu.